manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru wakanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 2/2025. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Enda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano anomirira vanotengesa mumigwagwa, anoti gore rino riri kuratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma sezvakaratidzwa nekusafamba zvakanaka kwezvinhu munandira. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica tichange tiri kukurukura nezvechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis TB icho chinonzi chakatekeshera muguta reKansas kudunhu reKansas. Mutungamiri mucha weZimbabwe Football Association ZIFA vanqobile magwizi vovimbisa kuti nhabvu ichange yotambirwa muNational Sports Stadium munguva inotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa yemunyika anoti gore rino riri kuratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma sezvo mwedzi uchangobva kupera wandira usina kufamba zvakanaka kuruzhinji rwenhengo dzavo. Vanotengesa mumigwagwa vanonzi vari kuchema nenyaya yekubvunzwa mitero nemapurisa pamwe nekubhadhariswa mari dzechioko muhomwe kana vasina mitero. Munyori mukuru werimwe remasangano aya reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya vanoti vari kugara vari mumisangano nemakanzuru yekuzeya kuti vangagadzirisa sei matambudziko ari kusangana nevanotengesera mumigwagwa. Taedza kubata meya vekanzuru yeHarare vaJacob Mafume kuti tinzwe divi rekanzuru yavo asi nhare dzavo dzange dzisingadavirwe.
Studio 7 yaedza zvakare kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi asi nhare dzavo dzange dzisingadavirwi.
Ngatinzwei hurukuro yataita navamalaya.
Pachokwadi pari zvino, kutengesera mumugwagwa hakusinyore. Vemutemo vakazara mumugwagwa havasi kuda kuona vanhu vachitengesera mumugwagwa. Saka wekitina gonzo huri kuramba wakati wande mumugwagwa. Saka vanhu vazhinji vamwe vakutorwa zvinhu zvavo, vamwe vachitosungwa, vamwe vachienda kumadzitare ezvimhosva, vamwe kana vasina mari dzekutobhadhara mafaindi kugona kutopedzisira vatomboendawo kuzvitorongo. Nekuti mutemo uri kuedza kusunga kuti vanhu vasatengesere mumugwagwa. Saka hazvisi zvinhu zviri kutinakidzei kuona. Tiri kuvimba kuti kubudikidza nekungokurukura kwatinochitawo nevezvemutemo zvichida vachazoitawo muono wakasiyana wokudzwisisa kuti vanhu vaitengesera mumugwagwa pane kuti vave vanhu vanonzi vari kutyora mutemo chete. Paisikuwo nzira dzekuti vapiwe pekutotengesera pacho, pakasungunuka votengesa vasingashungurudzwa kuitira kuti vararamise mhuri dzavo.
Tichitarisa iro gore ra2025, shuwiro yenyu ndeyei seavo vanomirira vanotengesera mumigwagwa?
Tokuvimba kuti hurumende nevezvemutemo vachagadzirisa nyaya iyo kuti malocal authorities aise pekutengesera pakawanda. Vanhu vanoite nepanzvimbo pekutengesera pakanaka, pane mvura, pane mumvuri, kuti vashande. Saka zvinhu zvatusarisa gore rino zvichaongororwa nevemutemo kuti vazvigadzirise.
Munoona zvichigadzirisika sei semaonero enyu?
Shuwiro edu ndeye kuti utungamiri wenyika edu tinevano tonga maguta akinatuma local authorities bashike pachidano chekusaramba vachingopa mhosva vanotekesera mumugwagwa vachivaona sevanhu vakashata munyika. Vasvikobada nerunzwisa kuti vanhu ava vana veZimbabwe. Kutengesa mumugwagwa kwavakuita vanenge vachitoda kuedza kuti ivo vararame uye vararamise mhuri dzavo. Mari dzavari kutotengesedzo ndo dzimwe dzavari kubhadhara. Mitero iri kuita kuti makanzuro acho aramba achishanda. Mitero iri kuita kuti vana vaende kuzvikoro. Kana vana vakarwara vatonoenda kuzvipatara sezvo zvipatara zvedu zvaakubhadhara. Saka tukushuvira kuti pave nenzira inoonekwa kuti vanhu ava vatengese vasingashungurudzwi. Mitemo iri kushandiswa kushungurudza vanhu ava. Isusu tinoona kunge iri mitemo yehudzvanyiriri. Nyika isati yawana kuzvitonga. Ngaibviswe mitemo iyi. Vana veZimbabwe vashande vakasungunuka. Pavanenge vachishanda vakasungunuka, hurumende ichitwasanudzawo upfumi hwenyika kuti mabasa awanikwe akawanda. Vanokwanisa kubuda mumugwagwa vachienda kunoshanda kumabasa voenda yatinotiwo pachirungu decent employment. Saka kuti zviitike zvekutoda kuti hurumende itombodzikama isarambe ichingoita zvokungoshungurudza kutengesa mugwagwa yotonzwisisa kuti ndo mamiriro akaita nyika yedu totoita chikamu nechikamu kuedza kutwasanudza izvozvo tichiita mainvestments anoita kuti vanhu vaone mabasa vachienda kunoshanda zvakanaka. Vanotengesera mugwagwa vachivakirwa pekushandirawo pakanaka voshandawo vakasungunuka. Munhu wese wofara, nyika yova nerugare.
Avo vange vari munyori mukuru musangano reChamber of Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti guta reKansas City riri mudunhu reKansas muno muAmerica riri kutarisana nedambudziko rekupararira kwechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis, uye vari kukurudzira vanenge vafungidzira kuti vabatwa nacho kuti vaende kuchipatara nekukasika kunoonekwa navana chiremba. Tatanga nekuvhunza Dr. Ranga kuti munhu angazive sei kuti abatwa nedenda iri.
Tuberculosis kana TB chirwere chinokonzerwa nebacteria inonzi Mycobacterium kana kuti utachiona unonzi Mycobacterium. Chirwere chatinoziva vanhu vakawanda muZimbabwe vanoziva chinonzi tuberculosis, vanhu vanenge vachikosora nekutazvikararwa vachizodazve treatment pamwe inotora 6 to 9 months. Kunoku kunyika dzakati budirire sekunana America haingowanikwe munzvimbo dzese dzese, inonyanya kuwanda kuya kune kwatinoti low social economic status nekwatingati mahigh density areas ekuti vanhu vanenge vachigara vakambunyikidzana. Saka ikatanga nemunhu wani inobva yaparadzira, nokuti pakukosora paya utachiwana hwetuberculosis unobva hwapararira. Saka kunzvimbo dzakaita sana Kansas depends area inenge yatanga chirwere. Most of the state yekukansas may not have the disease but it will be localized kuma high density areas.
Vanhu vanenge vari munzvimbo iyi inenge yawanikwa chirwere cheTB vangaziva sei kuti vane chirwere ichi?
Kuziva kunosanganisira iko kuita yatinoti positive conduct. Kana munhu akagara munzvimbo imwe chete kana mumba mumwe chete nemunhu ane chirwere chetuberculosis, that's a high risk factor, nokuti anokwanisa kutapurirwa chirwere kubva ipapo. Kuzoziva kuti ane tuberculosis iri active zvinosanganisira kukosora, kudziya muviri, kuita kupera simba kana iko kupera muviri, pamwe anoita makararwa anenge ane ropa. Ndo mamwe masymptoms atinokwanisa kuona etuberculosis.
Imo muno muAmerica vanokurudzira kuti vanhu vaite sei vachinge vawana vachiratidzira zvamataura izvi?
Chavanonyanya kukurudzira mavhenzi ndeyekuti vanhu ngavakurumidze kuenda kunoonekwa nana chiremba waone kwana na chiremba woitwa matest nekukurumidza kuona kuti chirwere chechuberculosis here kana chiri chirwere chechuberculosis vanenge vachifana kuzoitwa iyo isolation vari kuwana treatment kusvika yapadano rekuti haichaparadzirwa kune vamwe uyezve vanoita yatinoti contact tracing yekuti kana munhu waana nayo mumba kana vaanogara navo vese vanenge vakuda kuti vaongororwe nekukurumidza kuti chirwere chisaramba chichiparadzirwa saka chikuru kukurumidza kunoona vana chiremba voongororwa
avo vange vari nyanzvi yezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura nesu vari ku North Carolina muno muAmerica. Vateereri yechino chiziviso chakakosha. Tare kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yevi VOA Shona. Govanai nevamwe naudze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taitarombo rakanaka tine hurukuro nava Christopher Musodza, avo vanova nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence uye vachitungamira sangano refunga AI Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Yavanoti artificial intelligence mushurungu kana kuti AI injere dzinenge dzapo pamakombiyuta kana mafoni dzinoita kuti makombiyuta kana kuti masoftware pamakombiyuta kana kuti mafoni agone kuita mabasa anowanzoitwa nenjere nevanhu nenjere dzevanhu, anoita kuti makombiyuta akwanise kufunga, akwanise kudzidza, akwanise kuita sarudzo, akwanise kuongorora data kana kuti mifananidzo woona kuti uyu ndiitendai, uyu nditawanda, uyu ndibrenda, nekunzwisisa mitauro nekuita mabasa akawanda wanda anowanzoitwa nemunhu ane njere. Ndo inonzi AI iyoyo.
Ichauya here kana kuti yakatouya kare tatova mairi muZimbabwe?
AI iyi yatovepo kudhara, zvataishandisa ana Google aishandiswa yaye nana Facebook aishandiswa, vainga vane AI yanga irimo, but asi yanga isiri AI yakazotanga kuzopembedzwa mazuva anwe. AI yakazopembedzwa mazuva anwe ndeyekutoti unotogona kutotaura nayo uchitoibvunza zvinhu ichipindura sekutaura kwatinoita nevanhu. Saka AI yapo mumaWhatsApp atinoshandisa, WhatsApp ine AI, paintaneti yapo AI, vanhu vari kuishandisa, vamwe vari kuishandisa kutoita homework chaiyo, zvekuti vachitovabvunza, vamwe vanotobvunza AI kuti ndinyorere rondedzero vanenge vapiwa muchikoro, yonyorera rondedzero. Ka AI yatotekeshera vari muzvikoro, vana vechidiki vamwe vakuishandisa. Kana mukatadza paWhatsApp paipe mukataipa kana mimwe mitsara kana mukaibvunza zvimwe zvinhu, munotoona AI yepaWhatsApp yakutopindura, makutogona kutotaura nayo sekutaura kwamunoita nemunhu. Nekuti AI zvasekutaura kwatamboita injeri, yaane njere, yakupa foni, yakupa kompyuta, yakupa maprogramu, yakupa intaneti, yakupa zvese zvairi kushandiswa, njere dzaidzadza dzatajaira kuti dzinenge dziri muvanhu, mabasa anowanzoitwa nevanhu aya AI yakuita.
Ingabatsira nenzira dzipi?
AI ichatibatsira nekuti kana makombiyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu, zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzwa kwatinoita. AI nete, AI harare, makombiyuta harare. Saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore, agona kuitwa neAI. AI tuiona iri kushanda muzvipatara, iri kushanda mumafactory, vamwe vanogadzira mota, vanoita nevanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda. kana kuongorora data rakawanda, kuongorora information yakawanda, AI iri kubatsira vamwe mapurisa zvakare ari kubatsira neAI yatinoti iya ya inoshandiswa nemakamera maCCTV kuongorora maboda, kuongorora kuma airport. AI iri kushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti tenda yafura pana, nekuti AI inogona kushandiswa yatinoti face recognition. Ano ari mabasa aiwanzoitwa nevanhu, but AI yakugona kushandiswa iyo. Saka 24/7 mabasa, nekuti AI inete, kompyuta inete, magetsi simagetsi ako chete naanenge achingoshandiswa. AI muongororo yedu tirikuona kuti munyika dzakapfuurira dziri kutoshandisa kana kumatongerwo edzimhosva, kune vanorapa, kunenge kusina madokta kuya kuya, AI imwe iri kugona kupindura mumwe mubvunzo inenge ine vanhu nguva dzose, nekuti inenge iripo 24/7. AI iri kubvumira vanhuwo futi kuti vawane yatinoti access to information, nekuti ukaibvunza inokupa information, inogona kutsvaga information, nekuti inogona kuenda through data rakawanda kupfuura vanhu. Munhu anogona, zvinogona kumutorera nguva kuti agone kuverenga manyuzipa ese ari pasi rose, asi kompyuta inokwanisa kuzviita. Nao kana kompyuta ichikwanisa kuzviita kuprocesa data rakawanda, yozokwanisa kuzofunga futi, tinoona kuti tinobatsirika.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita navaChristopher Musodza Nyanzvi munyatsa zvekushandiswa kweartificial intelligence, uye vari mukuru wesangano refunga AI Africa. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki, sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavoka nekutipa chirongwa chevechidiki.
Ino inepfenyuro yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunowanzopiwa na Evans Zininga weStudio 7. Vhiki rino ndini ndiri kukupai. Tine hurukuro namufundisi Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church imomuno muAmerica. Tinokuchingamidzai nemufaro mufundisi. Mungatitsanangurirewo nezvekereke yenyu here?
Kereke yedu iri muMinnesota muUnited States of America muSt. Paul, ndo matinopindira iMatwin Cities. Kereke yedu tinonamata Mwari mumwe chete naJesu Kristu mwanakomana wake, tichitenda mumweya mutsvene, tichigaidwa neshoko raMwari rinova ndiro Bhaibheri.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nekune dzimwewo nzvimbo varambe vachienda kumakereke, uyezve imi muchange makatarisa chii gore rino ra2025 sekereke?
Tinokurudzira kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vatsvakewo makereke anotungamirirwa namaZimbabwe, kunyange dai zvedu tinoona kuti panguva inoi tinenge takasangana nemamwewo vanobva kune dzimwe nyika sechechi yedu, nevamwe vanobva kuKenya, tine vamwe vanobva naNigeria, Liberia nekune dzimwe nyika dzakasiyana, neve muno varipo, asi maZimbabwens zvekare aripowo pakati pedu. Zvinoita zvinobatsira kana mukauyawo nemuchitungamirirwa namufundisi ari muZimbabwe, nekuda kwekuti hatizokanganwi zvachose tsika dzedu dzekumusha. Kana tiri nemamwe marudzi vakatosiyana, tinoita zvirongwa zvakasiyana. Ngatiti munhu afirwa munyika muno, mukana wafirwa unongofonerawo mufundisi, vanongoisawo notisi, zvatoperawo zvakadaro kuzoya musi wamunoviga. Asi isu nekuda kwekuti tinoziva chivanhu chedu chekuZimbabwe, samufundisi kana mumwe akafirwa anenge ari ega munyika munomu, asi mufundisi unoenda unonomira naye kusvika takwanisa kupedza basa rekupedzisira. Saka ndo chimwe chinhu chimwe chete chinokosha kuvawo nemufundisi wekwamunobva kumusha. Mamwe matambudziko unomanzwisisa nekuda kwekuti tinobva kumusha kumwe chete.
Shoko renyu reiro gore rino ra2025 nderekuti chii?
Gore rino tiri kumhanya neshoko rekuti Mwari wezvizhinji, God of Abundance. Tiri kutaura kuti Mwari ndeve zvizhinji, kana kuti Mwari vanopa zvizhinji, nekuda kwekuti tinoona kuti semaKristu tinenge tinogutsikana nekutambudzika. asi wotarisa Mwari unoona kuti Mwari ane chishuwiro chekutipa zvakawanda sevana vake. Kubva mukatarisa mubhuku yaMateo timete chedu iri pana Mateo 6:33 inoti chekutanga tsvakai kururama neumambo hwaMwari zvimwe zvose zvinozowedzerwa kwamuri. Kureva kuti Mwari anoda kuti isusu sevana vake tifambe muhuzhinji. Anoda kuti tizive kuti ndibaba vanotipa kunyange dai tisina. Mwari anoda kuti tise kuvimba kwedu maari. Muna vaFiripi 4:19 inotaura kuti Mwari wandinonamata uchakupai zvose zvamunoshuwira maringe neupfumi hwake huri muna Kristu Jesu. Mwari une shungu dzekutipa zvizhinji. Mwari une shungu dzekuita come through kana tichitambudzika tine matambudziko. Anoda kuti tiavesa baba kwatiri. Ndosaka achibvunza mukaverenga mubhuku yaMateo anobvunza kuti nai kweinini muri panyika vana baba vari panyika. Mwana wenyu akakukumbirai chingwa munomupa dombo here? Akakukumbirai hove munomupa nyoka here? Kuti zvino kana ini vana baba vari panyika muchigona kupa vana venyu zvipo zvakanaka zvakadiiona baba venyu vari kudenga. Saka tiri kutarisa kuti Mwari anoda kuti vanhu tisatambudzika. Hakusi kuda kwaMwari kuti tive varombo. Hakusi kuda kwaMwari kuti titambudzike. Hakusi kuda kwaMwari kuti tive vanoshaya. Nekuti mukatarisa kubva pana Genesis 1 pavhesi ya 28 inotaura kuti Mwari wakaropafadza munhu wese muchisikwa chese chakasikwa naMwari. Mwari akatiropafadza. Munhu umwe neumwe pauri une ropafadzo rauinaro. Asi muvengi haadi kuti tifambe muropafadzo iroro. Anoda kutiita kuti tive varombo. Asi Mwari wedu mupfumi. Mwari wedu ane zvese. Mwari wedu unotipa zvatinoshayiwa. Asi tinoda kungoziva chete kuti ndo zvandiri handisi murombo. Saka Mwari ari kuda kuti gore rine titarire pana vaEfeso 3:20 inoti zvino kwaari iye unogona kuita zvikuru kuru, iye unogona kuita zvisingagoni kuenzaniswa, anoita zvinonzi zviri immeasurable, anoita kupfuura zvatinokumbira kana zvatinofunga maringe nesimba rinoshanda matiri. Simba rinoshanda matiri iroro ndosimba rakamutsa Jesu kubva kuvakafa. Saka tiri gore rinokumhanya nenyaya inokosha kwazvo, nyaya yekuti vanhu vazive kuti Mwari chishuwo chemwoyo wake kuti tiwane zvinhu zvose zvatinokumbira.
Tiri kutaura nemi panguva iyo paine njodzi yakaitika imo muno muWashington DC, apo pakawanikwa ipo ndege mbiri dzichiwanikwa dzichidhumana. Imi sevafundisi muri kubata sei nyaya iyi?
Inyaya iri kubata mwoyo yedu zvakanyanya. Tiri kunamatira vakarasikirwa, tiri kunamatira hama dzakarasikirwa nemakambani wayo, zvakare nevose vari kurwadziwa panguva ino. Asiwo tikadawo kuzvitarisa tiri kungozvisa twadikani, tiri kutongorarama mazuva ekupedzira. Ndosaka tiri kuramba tichipa vanhu yeuchidzo yekuti vadikani garai makagadzirira, nekuti chokwadi ndechekuti hatichazivi musi wacho asi wava pedyo. Saka zvechokwadi ngatigadzirirei, tingogara takagadzirira, nekuti mukada kutarisa hapachisina paunoti ndiri sefu. Saka amazuva ekupedzisira ngatigadzirirei, asi tiri kuchema navari kuchema, tiri kuchema nevakarasikirwa.
Tinotenda mufundisi Rebecca Makai. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Munau dzemitambo, mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association ZIFA vanqobile Magwizi vari kuvimbisa kuti nhabvu ichange yotambirwa muNational Sports Stadium mitambo ye-2026 World Cup isati yatanga zvekare muna kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VaMagwizi vanoti vachaita nepese pavanogona napo kuti National Sports Stadium ipere kugadziriswa nechimbi chimbi kuitira kuti ishandiswe zvekare nezvikwata zvenyika. Vanoti vari kuda kuti nhandare iyi ipere gadziriso mitambo yeZimbabwe ye 2026 World Cup isati yatanga zvekare muna kurume.
We are team to bring back our team, is our team to play back in Zimbabwe as soon as possible.
Vamagwizi ndo vari kutungamira vari kuita basa rekuisa zvigaro kana kuti bucket seats munhandare iyi ayo akatengwa nekambani yeSakunda Holdings kubva kuChina. Zimbabwe ine mitambo mitatu yepamusha ye 2026 World Cup qualifiers neBenin, Rwanda neSouth Africa. Mutsigiri mukuru weZimbabwe Warriors vaChris Romario Msekiwa vanoti basa rekutanga rebhodhi idzva rezifa iri rinofanira kuve National Sports Stadium sezvo vamagwizi vari mukati nebasa riri kuitwa munhandare iyi.
Tino kuti kune the new zifa bhodhi kuna president vamagwizi ndiri kufara kuti vakanga vane basa ravangu vari kuita rekuisa mabucket seats vari kumhanya mhanya. Saka tibasa ngariperero mabhora titambire magames edu pamusha. Hatifanira kutamba neSouth Africa Orlando Stadium, tinofanira kutambira kuNational Sports Stadium.
Pari zvino Zimbabwe iri kushandisa nhandare dzemuSouth Africa semusha wayo sezvo isina nhandare inokodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika sezvinodiwa neFIFA. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxo Matonzi vanoti vari kufara nekuuya kwakaita zvigaro zvitsva zvakabva kuChina asi vachikurudzira kuti basa riri kuitwa muNational Sports Stadium riitwe nechimbi chimbi.
Things must be done on time. Once kuti vapinde muaction maground ogadzirwa, not only mabhaketa including kana tefu yachona and all other facilities machanging rooms bozikaf inofanira kuuya ichiwana tap repair. Vanofanira kurova basa sebasa ipapa.
Vamagwizi vari kutungamira bhodhi idzva rinosanganisira vatevedzeri vavo vaviri vaKenneth Ndebele naMuzvare Loveness Mukura. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri ndimuzvare Kudzai Kadzombe, Muzvare Alizeura, vaThomas Marambanyika, vaBrighton Ushendi Baba, vaJepson Chena navatafadzwa Benza. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mtau vanoti vari kufara neutungamiri utsva uhu.
Kufara because sezvatakachitaura kuti zvoda kuti zvo board zvedu ringe rine rebalance in terms of vanhu vecorporate nevanhu vane experience yebhora nevakadzi zvakare. Saka tiri kuona kuti bhodhi rasarudzwa rabva rati gejike gejike mune zvese zvataishumira.
Vatungamiri venhabvu ava vakasarudzwa nemugove rasvondo rapera uyezve vachange vari pabasa kwemakore mana anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mamwe masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa anoti gore rino riri kuratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma sezvaratidzwa nekusafamba zvakanaka kwezvinhu munandira. Mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association Zifa vanxobile magwizi vovimbisa kuti nhabvu ichange yotambirwa muNational Sports Stadium munguva inotevera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazomuhle kuStudio 7 ngesonto mhlaka 2 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
the constitution yelizwe cannot be amended willy-nilly. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution.
Kuyandlondlobala ukufuthelana kubandla leZANU-PF phezu kwemizamo yokuqhelisa umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into efanele ihambe phambili ukukhulumisana. Bonke abathintekayo ekuthini ilizwe lilunge kumele babe khona, kuhlalwe phansi kulungiswe lokho kuyikho okuhluphayo.
Iningi lidla imbuya ngoluthe ngenxa yokonakala komnotho. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyaqhubeka ukudlephana phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe, lalawo athi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Isisekelo sombuso welizwe siphoqa uMnangagwa ukuthi achiye intambo zombuso ngo-2028 ngemva kokubusa okwamahlandla amabili. Kodwa abalandeli bakhe bathi kumele kwesulwe lumgoqo ukuze abuse kuze kube naphakade. Kepha abasekela umnumzana Chiwenga abagoqela abanye abalwa impi yenkululeko bathi kabasoze bakuvumele. Ukudoniselana lokhu sokuphehle ukufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF. Iningi labantu makhaza lalo liyayiphikisa limizamo. Yena uMnangagwa usekuchilo waphinda ukuthi akalaso isifiso sokuqhelisa umbuso wakhe. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mudenda Chilumbo.
Thina sithi the constitution must be respected. The constitution yelizwe cannot be amended willy-nilly to preserve one's ambitions. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution. Finish. Not ukuthi eloko e waste ama resources. For what purpose? Into abangayinanzeleliyo abantu abaningi ukuthi abakwazi ukuthi uMnangagwa ubalekelani ukuze efune ukuhlala embusweni up to 2030. Into yokuqala ukuthi yena ukhulekela ukuthi efele esihlalweni ngendaba yamacala alawo agoqela icala elikhulu elombhuqazwe elokugrawuni.
Abasekeli bakhe bathi wenza umsebenzi omuhle kakhulu, yikho nje befuna eqhubeke esembusweni.
Thina asikawuboni umsebenzi kaMnangagwa eMathebeleveni as a region. Siyakwazi ukuthi siyakhile iHarare kumbe iMbuzi interchange, umgwaqo osembuzi okushintshana khona izimota, imigwaqo isibangani ama-spaghetti road yake ekhulunywa ngabanye kuseHarare. Thina asikaboni any development eMathebeleveni. Alright, iBulawayo Cairo Dizer yakhani. Umbuzo wami kubasekeli bona laba bathi uMnangagwa kahambi beyond 2028. iBulawayo Victoria Falls yakhani. Bulawayo Cholojo Road yakhani. iBate Bridge iBulawayo Road yakhani. iCrossgate Binga Road yakhani.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ulwela amalungelo kaZulu. Abantu abanengi bathi impilo iyayisiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokudula kwezinto. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimstart luthi intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokulitshumi lane ekhulwini, i-14.6% ngedola leMelika ngenyanga edluleyo. amabhizimusi amanengi lawo ayavala ngoba esithi akulanzuzo ayitholayo. Sixoxe lo mnumzana efidlela Ncube ohola inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Izinto ezikhwelileyo yilezo abantu abazidinga njalo nje, abazidinga usuku ngosuku, into ezinjengejukela, ezinjengesepe, ezinjengamahlamvu, ezinjengenyama, ezinjengamagwili, ezinjengerayisi, lezinye nje izinto ezisetshenziswa ezidliwayo. Kanti ke futhi lezi zinto ezingadliwayo ezinjengezokuxubha, okokugqoka lokunye lakho kukhwelile, kuhle zikhona le khatshana lalokho abantu abakuzuzayo. Kwenza ke babe balutshwana abantu abenelisa ukuthi bazithenge lezo zinto, ukwenza njalo ukuthi abantu bengenelisa ukuthola ukudla okwakha umzimba bakuthole kathathu ngelanga kumbe kane kumbe kahlanu. Abanye njalo sihlangana lakho ukuthi bayalala bengadlanga ngenxa yesimo lesi esikhona.
Ungathi abathwele nzima kakhulu ngabantu bemadolobheni, abemaphandleni, kumbe kuyafana nje.
Impilo inzima ebantwini ngobuningi babo, kungakhathalekile ukuthi basedolobheni noma basemakhaya. Kuya ngokuthi umuntu uyayizuza yini imali enele ukuthi akwazi ukuthenga lokho akudingayo. Bakhona emakhaya ababili abathathu bakwazi ukuthi bayizuze leyo mali, mhlawumbe bethunyelwa imali njalo nje. Kodwa balutshwane kakhulu edolobheni, kunjalo lakho ubunzima bukhulu kakhulu endaweni yonke, impilo nje eqondileyo kayisekho ebantwini.
Kungenziwani Ncube ukuze kulungisiswe udaba lomnotho lolo?
Into efanele ihambe phambili ukukhulumisana, bonke abathintekayo ekuthini ilizwe lilunge kumele babe khona, kuhlalwe phansi kulungiswe lokho kuyikho okuhluphayo. Osomabhizinisi babe khona, abathengi babe khona, izisebenzi zibe khona, abepolitiki ngokuhlukahlukana kwabo babe khona, uhulumende abe khona. Bonke abantu beZimbabwe nje bathi gwaqa etafuleni, basebekhomba lokho ngabe kuyinkinga kulungiswe.
Umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sikuqhubeka ngengxoxo esiqale ngeviki edluleyo nomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lweartificial intelligence. Siqala ngemizekeliso yalapho okusebenza khona iAI eZimbabwe.
IHurutsa AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiHurutsa AI, layo isebenzisa iartificial intelligence, iyanceda kakhulu abalimi. Sukhangele la kwezempilakahle iyasebenza njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani. Iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bethu befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu engabe bebulawa umkhuhlane wuphi. I-AI iyenelisa ukwenza konke lokhu, kubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha le enje, umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjondo ngabe ebulawa umkhuhlane onjani njani. So yikho sibona khona ukuthi lakoze lehlangothini lwempilakahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence. Khangele nxa sizwe ezimalini, amabhenki, amabhange ayasebenzisa i-artificial intelligence. Bayisebenzisa ukuthi benanzile nxa kuthi umuntu sekhomitha into njenge-fraud, kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali. Wonke lwekhana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini, kumbe hayi behle bekuvalile phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot. Ama-chatbot asebenza kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela. Amabhenki amaningi khathi seZimbabwe la nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane, ngoba kusekusuleka usikhathi bani yahle kuphendule masinyane AI ukuthi i-chatbot ube ne-chatbot uyunikeze udaba lakho layo kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke whether uhlangothi lwe-education ikhona iyasetshenziswa, abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulungisa izifundo ezinye zabe zitargeted ngathi i content yabe relevant for abantu aba specific and nxa uthi abantu bebe bafunda remote nje phansi kasi COVID abantu befunda ngamafoni befunda ngeke ema classini iyancedisa njalo futhi AI ukuthi improve imfundo kwela kithi.
I-artificial intelligence inceda njani abantu?
Iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu ebe yenza iphinda. Umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane. Kayidinga i-AI njengomuntu ukuthi umuntu ayo uyadinga. Njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yoni senza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kusho ukuthi izimabhu thina njengabantu bezimabhu siyamukela i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kusho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo. Ungathini kulabo abayesaba lokhu eZimbabwe?
Sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi i-artificial intelligence ikubuyile lapho uzosincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplaswa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqalise uyisebenzisa. So maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sivanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Sibonge utabo kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko wethu. Owenze usenzi.
Ngiyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, silomama unkosikazi Matilda Dube ongukansila sixoxa ngezamasiko. Ye, asiqhubekele phambili ke mama. Khonapha ukhuluma ngokuthi umuntu wayesithi nxa siyakwenda alaywe kube lwemithetho yonke leyo njalo lokunye ukuhambelana vele lomtshato. Ye, ngena khonapho
sithina sathi sithi nxa siphuma sisiyakwenda sihlalele nabogogo ekhithini bakulaye ezikhanyenzeni bekuceba lo engenziwe kuthi ngisifufuzaleyo kube yithathi sisenze kothi konxa emfuleni ukhuluma nanga uzukhale bakithi yonkithi yakwenda yikho kwakuwumthetho okuthi bale basifika khonale sishithi kuze kanikani naye.
So ikonabo nxa sikhuluma-ke kuvuselelwa njani kolokhu mama? Kumele kwenziweni?
Ngaphandle ukuvuselela kwakhona ngaphandle kokuthi iguma lakhona abanye basesendayo umthetho wamasiko thina abethu abadala babengazelani le mali bazenampakaze yizifa khonokhwani ukuthi kwakusitshoni angikwazi kodwa babengazele bengaqali njalo umalikazana babesiyahlala kwenye indawo umali wazana baphilele bodwane ngase ithi iphile umalikazana ngapho uyathika la ukhangela ukuthi kuyenza njani ukhangela ukuthi uyithwala ngenza njani ngichithe kanjani isithoko sikhangiwa njani hhayi isintu sasingakuvumi into kwakuthiwa kuledale amadala ngisiyazihlale kedale na
ye qhubeka mama qhubeka sibili abantu bakuthakazele okukhulumayo qhubeka mama
kuthiwa kuledale sisifambisa kwezindlu edale naye sithi abafana nabo bayekuhla bebodwa ngale njalo khona khona osokusenza baba ukuthi abafana sicengihlezi ekhithini lamankazana yikho sokufanela izinto ezinto ukuthi uzothi abantwana bami sifeni ngoba bezagcina sikhalisana emhlaleni ngakho sifike emhlala kahle abantwana behlala kabi abafana bengabekhaya sekedinga bebonito ezingaqondanga ukuthi bazibone kade abafana bami siyahlala khatshana le isiyahlala nabo babedalele engabafana sizithina sisaphila okayakayo sithi yamhlabe sithi yalibiza ukuthi njengomntwana endila kwezivane elafunda kuhla khonafana iyazitshela lela lobomfana ngibesekukhombiswa kwezivane lo uvele ihlukwazi ukuthi ngoba wathi manje kade sihawa sachild abuse yabona so i-child abuse kumele azikhiphile lapho afuna khona bathiwe asithina sikhomba ubaba ulake ekhulule ukuthi kokwamzela abakwezivane abalazikhala baze bakugida bengelazikhala entokona into eyayitsakekeyethengiswa abalankomo abalazikhala
ye so zikhona boke qhubekaqhubekasibili mama ye
abalankomo abalazikhala uzafika udleleni kumbekobani abantu bakhona bayavuka ukuthi bayavuka nivuka njani but batho ukuvuka zebushuku ukuthi kobani bayavuka angifuni into engentela khona lamajaha ayekhula ave akhule amantombazane awakhathesi baba awasakhuli ngendlela efaneleyo abantwana sebekhuliswa ngabesilisa abesilisa umntwana wayekhule aze akhule futhi agiye ukwenza umntwana asegile nawe izotho kuthiwa umntwana asekhulile nawe uyenze isintu sokuthi umntwana asekhulile uyenziwani manje abakhathesi vele uyalingazazi nokuthi umntwana ekhulile kumbe kuyasekhelana ukuthi ungakhula uyeza so ukhule uyeza so asazi
hayi-ke lamhlanje
umthetho wesintu
ye umthetho wesintu uthi
umnandi kakhulu uma ungayilandela liyilandela egumeni iguma lakhona liyabe lipholile lizokuhlonipha lihlonipheka njalo abantu besidaba labulemhlonipheke ha kobani hayi lakhona ngumuzi yani ona ngenxa yendeko oyabe unayo egumeni usuke laye uhlala ngabantwana batshonti lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa
hayi-ke siyakuzwa kukansela inkosikazi Dube khona ngapho-ke insiza sibonge kakhulu ukuthi sibe lani ehlelweni lolu namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siyabonga kakhulu lingadinga
kusahayi lami ngiyabonga lami ngiyabonga kakhulu
hayi-ke isikhathi asisavumi okwanamhlanje sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke beli lami umthembo sithembayo uGibbs Dube bengixoxa lonkosikazi Matilda Dube ukansila wakhona ngale eward 7 einsiza asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
nyabonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Nleya.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni namhlanje. Ngisithi sanibonani nonke balandeli baka Studio 7 nabadidiyeli bezindaba zika Studio 7. Sibongela uNkulunkulu ohambe nathi emazweni okuzalwa saphinda sabuya singabaphilayo. Lokho siyakubongela. Ngiyanibingelela ngegama lika Jesu wase Nazaretha. Manje namhlanje ngivakatshile lapha kwa Studio 7 ngivakatsha ngiphethe incwadi eka Luka 11 iqala evesini lokuqala konapho ku 11 iyophelela lapha na ku 4. Imidwa nje ewu-4 esiyoyifunda namhlanje engivakatshe ngayo lapha kwa Studio 7. Isihloko sezindaba ke simi kanje. Sithi sona uJesu ufundisa ngomkhuleko. Yisho isihloko sezindaba leso. Wathi esakhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wafundisa abafundi bakhe. Wayesethi kubo, nxa nikhuleka
anothi baba wethu osemazulwini maligcwaliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe isinkwa sethu sensuku zonke imihla nemihla usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi nayo inkulumo yanamhlanje ekhulunywa ngulomfundisi owabe nesibindi sokulanda uJesu uJesu wabuya wamnikeza impendulo ngokutshetsha lapha kubonakala lo mfundisi lo owaya kuJesu wayengumfundisi owatholwa nguJesu ngoba uthi yena lo mfundisi lokhu akukhulumayo wakubona kuyenzwa nguJohane kubafundisi bakhe kutsho ukuthi yena ungumfundisi kaJesu akusumfundisi owabanjwa nguJohane ungumfundisi kaJesu manje ufuna ukuyenza intando kaJesu ngokupheleleyo uya kuJesu uthi Nkosi besicela usifundise umthandazo uJesu umfundisa ngomthandazo lo omkhulu obhalwe emaBhayibhelini wonke ukuthi ngesikhathi sika 9 o'clock amasonto ayangena umfundisa ngawo lo mthandazo uthi anothandazwa nithi baba wethu osemazulwini malidunyiswe igama lakho ewuwo umthandazo omkhulu owufunekwa nguJesu ukuthi elinye nelinye isonto noma omunye nomunye umuntu oyikholwa athandaze ngawo yiwumthandazo kaJesu wabe munye nje kuphela akamnikanga imithandazo emnengi lokho ke siyakubongela lokho kakhulu sibonga nalo umfundisi owaya kuJesu wayasicelela ukuthi yena ebecela sifundiswe kabutsha ngoba wakubona kuJohane uJohane efundisa abafundisi bakhe nathi ke asifundiswe sibe nalo iqiniso lokuthi sithandaza sisithini ngokutsho njalo ke siyabonga la mazwi angaka siyanibongela ke abantu bakwa Studio 7 ukuvakatsha kwami ngizofika lapha nami ke ngiyabonga asiceleleni bonke abantu abagulayo abalele ezibhedlela nasemakhaya nasemibhedeni eyichisayo ngokuba ukugula kuyinkinga ebusuku emini kungcono ebusuku ukugula kuyinkinga uNkulunkulu asipholise izinhlungu ezisemzimbeni yethu nasemimoyeni yethu ngokutsho njalo ngiyabonga ke ngomkhuleko asibathandazeleni bonke abantu basemhlabeni siyanithandazela abantu benkosi nani vumani ukuthi umthandazo uyasebenza unisebenzele kuze kuyobe noma nini noma nini asiyivaleni ke le nkonzo yanamhlanje umusa wenkosi yethu uJesu Kristus nokudlelana komoya lapha emazulwini egameni likaJesu waseNazaretha kuze kuyobe naphakathi amen
sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelane le ya ngentshumayelo yakhe kuhlelo vuselela umoya kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uTry Ncube
uTry Ncube ngumsekeli kaKelvin Khayindu umholi weBhoso walimane semncane wahlewekela udlala ibhola waqala ukuqeqesha lomdlalo nangwe ilonda imbali yakhe
izelwe lapha empilo ngakhulela eVictoria Falls ngizele lapha ngo-1973 ngafunda e-secondary admission eJambesi from grade 1 up to grade 7 and then i-secondary education yami ngafunda e-Mosia Junior High School eVictoria Falls ngidlala ibhola but not at premier league level kuma developmental sites division 2 division 3 division 2 siya ku ukuyenza icoaching yami because ngathi ngalimala at an early age of 24.
Victoria Falls lapha akhulele khona wadlala indima enkulu kwezenguqu.
Ngibe ngu-player coach ku-Bizzy Island Football Club e-Victoria Falls and then I formed a team called Sao Paulo FC e-Victoria Falls. Yayenza izimanga from junior level under 13 yaze yagcina ku-Division 1. Yagcina njalo i-producer i-soccer staff ye-finalist uNkosana Suwela. Wayesayinwe yiwange FC esuka kuSao Paulo FC eVictoria Falls.
Njengabathandi benguqu abaningi, uTry wakhula ebukela imidlalo yebhola kweleBrithani e-English Premier Soccer League. Usebenzela amaqembu afana leBotswana Highlands New Town, wasebenza ke leWange Technofiers kanye leqembu lamalahle elikhulu leWange, iWange FC. Wabuya wangena kuBulawayo City lapho asebenza khona wafika ezingeni eliphezulu.
2018 naba nguhead coach wayo ngiasistwa ngucoach Dube loChisa uJohannes Ngozi. Sawina i-league ka-Division 1 sabe singena u-Premier League. Hamba ngaqedisa i-season yami ku-1 2022 nguhead coach. Nawina futhi i-league Pampana ye-Division 1 ngangenisiwa ngeku-Premier League 2022-23 nasebenza as an assistant coach uBongani Mavu loNation Dube ngoba ngangiyela i-CAF A license efunakala.
Uhalenda zikhona wangena njani?
Sengiqalisa u-2024 ngabe ngi-approacha i-Highlanders FC wakuyisikhathi khonapho ngisayenza i-CAF A yami e-Tanzania. Ngangila choice ngaphandle kwe-team camp ye-Highlanders. It's difficult to say no when Highlanders come calling.
Utry indoda ethetheyo njalo elemuli uthi uzazama ngazo zonke indlela uthuthukisa iqembu lakhe lamahlalanyama ukuze abalandeli bebhoso bahlale bejabulile. Yime nesitho 7 ngobulawayo igama lami ezwe Jesus Bani.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lemkhalandoda.
Kamba nitsebu nyameni wafika bazalwane bangishumaye kade nikamba nitsebu nyameni wafika bazalwane bangishumaye.
Salubonani, salubonani kubalalelela kubalandele. Igama lami nguVusimuzi Mhlanga, ngiqhuma enkayi okwamanje ngibuyele South Africa.
Mapendo kamina
senga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bangathola kulezi nombolo ku 084 320 9751.
Abafuna umculo wami bawuthola naku YouTube bengabhala ukukhanya kwase Jerusalema bayithola ku YouTube la ku TikTok ziyatholakala lezo ngoma kulezo ndawo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli bengisacela isupport ukuthi nami bengisupport kuze nami ngikhuphuke ngephezulu ngijabulisa ngengoma ngiliduduza nanye zingoma. Ngiyabonga.
Hayike kwanele mthwakazi omuhle asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Oliver Lelisayo Muntunga Milinko Mo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.